Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April 3, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo, and tonight we are doing some reality check with a very basic question. Has your life changed for the better since President Emmerson Mnangagwa came into office? Yes? No? Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Ndebele, at VOA Shona, and at VOA Live Talk. And of course, as you'd know by now, we are streaming live on our three websites, voashona.com, voaindebele.com, as well as on voazimbabwe.com. When he came into office last November, President Emmerson Mnangagwa promised to fix Zimbabwe's economy and create jobs. He said he was particularly worried about the plight of young people roaming the streets without employment. 4 months down the line, we are asking if he has lived up to his promises. Have you seen any positive changes in your life as a result of the president's efforts? That's the million-dollar question we are asking tonight, and we really want to hear from you. So get on WhatsApp or on our Facebook platforms. And again, the numbers are 202-619-2077 or text us on 202-465-0318. That's also our WhatsApp number. That's our program tonight. Crew, let's get connected. The program is yours. Lichona njani mthwakazi omuhle ikudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, The Connection. Lamhlanje silibuza umbuzo omqoka obalulekileyo mpela njalo oqakathekileyo. Lizakhumbula ukubana ubaba uMnangagwa upresident phela umongameli tawutuna ungene embusweni ngoNovember kulandela ukuhluthunelwa intambo kukamongameli Mugabe Libutho. Uthe ngena uMnangagwa wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe, wathi ukhathazekile kakhulu ngokusilela kwemsebenzi ikakhulu kwabasakhulayo. Nanku batshona abaningi batshona bezula ngamadolobho, abanye ngabathengisa imbhida ngamavenda, abanye sebeyisigebengu ngoba kabalayo imsebenzi bazama ukuzikhusela. Uthembisile-ke ukuthi uzosebenza kanzima ethuthukise impilo yamahlabezulu, ethuthukise impilo yabasakhulayo. Umbuzo esiwubuzayo namhlanje oqakathekileyo ngothi, selokhe ethethe intambo zombuso uMnangagwa njengomuntu osakhulayo, kule nguquko yini osuyibonile empilweni yakho? Kulobuvelo yini osobuthe baba khona ongathi hayi impela ububelo lobu, ubungcono lobu buvele kumizamo kababa uMnangagwa eyokuvuselela umnotho welizwe. Ndonyaya yatri kukurukurane zvayo panapa hama dzangu. Nasi tiri kubvunza mubvunzo wekuti pane shanduko muupenyu hwako yere yawati waona kubvira vaEmmerson Mnangagwa vachiva mutungamiri wenyika mumwedzi waNovember. Vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kumusidzira upfumi hwenyika uyezve kuita mabasa kuitira kuti vechidiki zvikuru sei vawane mabasa vagone kushanda vasimudzire upenyu hwavo. Saka ndomvunzo atiri kubvunza nhasi kuti pane shanduko here yakanaka yamati maona. And joining us now is our first caller. Good evening, Mtereri. Hello, Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadi.
Hello. Tripo Magadi.
Zita Anzi Moito Anijia.
Zita Anzi Moito Anijia.
Oh, Edmo Chimanda. Watibata uri kupi mwana mai?
South Africa.
South Africa. Akamira sei malevu zigoko?
Kupitiza uya kuzikuwa kwa South Africa kwa Zimbabwe.
Ko kuZimbabwe kwacho ikoko pane shanduko yakanaka yamati maona here? Aha, asi ndeipi shanduko ya makanga makatarisira pakaburitswa hurumende yavamugami?
Zvikava takatarisirawo kuti zvimwe kana maindastiri achavhurwawo mari ichawanikwawo tichiendawo kumabasa tombomirawo zvatiri kuita zvekuita zvekungotengesa tengesei.
Aha, saka pari zvino muri kuti zvese izvo hamusati mazviona?
Zvese hapana chatichamboitwa, takangoindikirwa kuti zvichanaka but hatizivi kuti zvichanaka handiti ndezvacho dzakatopfuura kudhara.
Eya, 100 days dzakatopfuura kudhara. Asi kuvhota makanyoresa?
Takanyoresa.
Aha, saka matumirira zuva resarudzo?
Takangomirira zuva resarudzo kuti tichende kunogadzira zvinhu zvacho.
Aha, asi pane vamwe vakamukoma Edmore vari kuti haiwa vamunangagwa vari kugona zvikuru, vari kugonesa kutaura zvino chipatapata, vari kumhanya vari kuenda uko neuko. Nhasi kutaura kuno vari kuChina, vari kutsvagawo mari yekumusidzira upfumi uyezve vari kukoka vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe. Naizvozvo vatsigirwa vamunangagwa vari kuti haiwa vari kugona zvikuru nekuti vemabhizinesi ekune dzimwe nyika dzacho vari kuvimbisa kuti vachauya kuZimbabwe uye vachauya nemainvestiments anosvika mabhiriyoni nemabhiriyoni.
Kuvimbisa chete kusinanga chakasungura nechakanyorwa pasi. Kungurumbisa nemurungu. Kuvimbisana zvinhu zvinofanira kunyorwa pasi zvicharwa nemasiri vanhu pedzwa kuti izvii izvo zvakasungwa zvine chisungu. Pane kuvimbisa kuchingoti tiri kuuya tiri kuuya vanouya riri.
Haiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Edmore.
Tinotendawo studio sezvino.
Aha, Edmore lo usitshayele eseSouth Africa uthi akukho okuhle osokuguqule impilo yakhe asekubonile kuvela kuhulumende omutsha kumbe kumongameli Emmerson Mnangagwa. Usitshayele ucingo kweleSouth Africa kodwa uthi wapalisela ukuvota ngaleyo ndlela, uthi ulethemba lokubana lubuya ukhetho uzavota kube le nguquko kuhulumende ayikhangeleleyo. Silomunye njalo umlaleli uWise. Mkoma Wise Makadi. Halo Mkoma Wise.
Hello.
Makadi mkoma wangu.
Ndivara Makadi wewe.
Aiwa tiri bo. Kuri sei kwamuri?
Hakuna kuchenewa vadi kwenyiko.
Nani ngodaro daro mdara. Anzi, anzi, chero zvazvaita bhurugwa rebenzi. Mhm, maizwa nyairi mugango, pane shando kuyakanaka yamati maona here.
Ndinanya kupanga kuti pazi chizi ndakupabatira pamukati.
Saka mvunzo mukuru watiri kubvunza nhasi ndewekuti kubva vaEmerson Mnangagwa pavakapinda muhofisi muna November gore rapfuura vakavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vamusidzire upfumi uyezve vechidiki vawane mabasa. Saka tikubvunza mvunzo wekuti pane shanduko yakanaka here yamati maona muupenyu hwenyu?
Pari zvino nekutaura kuno kuchizviitwa kunzi apa padai hatii kuona chokwadi kana kuti purufu yekuti ndo zvabuda chaizvo chaizvo kuti zvabuda ndezvibvo purufu hasati yanyatso kuoneka.
Saka muri kuti hapana zvavati vaita vamunangagwa?
Hapana zvavati vaita zvokuti tigone kuti tasununguka mabasa acho vechidika mawanda mari yenyika yakushanda sei hazvina zvati zvanyatso kujeka.
Hongo mari ichiri kushayikwa kumabhanga mabasa acho ari kushomeka asi vamwe vari kuti vamunangagwa vari kurwisana neuori uyezve nyaya yemapurisa yekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa yanani handizvo here izvozvo?
Ya izvo zvinofamba saizvozvo ipapo ndingatenderana napo asi hazvisizvo zvinoita kuti tigone kuva tichishandidzana zvakanaka zvokuti tigone kuva nemabasa kana kuti vadiki vechidiki vashandi vagone kubatsira vabereki. Ndechokwadi tinenge chanzira kuti chive chiripo vechidiki vakawana mabasa vabereki vakura zvinoita kuti nyika igone kusimukira.
Saka ndeipi shanduko yamuri kutarisira mukoma Wise vamunangagwa kana vakaterera pari zvino? Ndinoziva kuti vanhu vezanu PF vanhu vehurumende vakawandisa vanoterera nepfenyu restudio 7.
Ini kurudziro yandingavapa kuti vaite pari zvino munyika yeZimbabwe ngavagone kuti makambani makuru akavharwa ashande zvakaita seGMB inyatso kushanda vanorima vanyatso kurima GMB ikashanda vechidiki vanowana mabasa. Tozotarisa kune mazvakaita kana kuti CSC ivhure vechibaza nevakadzidza variko vari madegree maboira meka ariko zvakaita na steel makers vakavhura vechidiki vanowana mabasa. Kana vawana mabasa nevanenge vasinawo kudzidza zvakanyanya vanowana mabasa kubva kune vakadzidza ivavo.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Wise. Asi makanyoresa yenyu kuvhota
hongu?
Aha, saka matomirira zuva resarudzo?
Tatomirira zuva resarudzo kuti tichondoisa X.
Aha, aiwa tinotenda mukoma Wise, tichasangana ikoko kubalot box.
Aiwa tinotenda.
Aha, siyabonga ke Wise Mundoko kuti laya kuti hayi akula into ebambekayo enhle esiyenzakele empilweni yakhe. Silo munye njalo umlaleli uCharles Manyepa. Kunjani mnumzana Charles?
Ngibona baba ninjani?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Hayi lapha sikhona siyaphila baba, nethi nje ukusogola nje njengabantwana basekhaya, nethi nje sikhalela nje ukuthi uhulumeni ingathi sewunamalanga amaningi ahlele esitulweni kodwa akukho ugcukuko aluyenzile ma.
Kuyini kahle kahle okukhangeleleyo Charles, inguquko bani ofuna ibe khona?
Njengobona ukuthi i-100 days seyindlulile at least bekumele ingaba sokune something yana basenzile ukubonisa ukuthi itemba lizoba khona ukuthi something kuyatshintsha.
Mhm, okufana lani le msebenzi into ezinjalo?
Ya, imisebenzi njalo wabona amakampani at least ingaba kuvuliwa amakampani amvalo ukuthi abantu at least bakhona ukusizakala wabo. especially ngale ezentilo wabona manje uyahluleka uhulumeni ukuthi anakekele abantu abagulayo ngakakhona ukuthi abandele abasebenzi beuhulumeni. So itembazi kumna ku-EDI ngathi alikho kithi, at least masingatshintsha i-leadership ngibona ngathi kungcono.
Kodwa omunye Charles engathi sesimbonile umnankagwa equma amaribhoni emakampanini athize avulayo. Ngingambona last week bequma iribhoni kwenye inkampani elungisa uchago, amayogadi, lento ezinjalo, ama-products ochago. Siyambona manje uyagijima uyale lale, namhla sikhuluma useChina uzama ukuhuga abamabhizinesi ukubakhombisa ukuthi buyani ngapha eZimbabwe. Umbiko wakhe laphaya khona uthi iZimbabwe ivulekile kwabo somabhizimusi. Ngeke sithi imizamo emihle yini yona leyo ayenzayo.
Yena imizamo ikhona ngoba njenga yena oza ufisa ukuthi maybe angathola abalandeli abamubalwa ngoba yena uyakambena ngoba njenga abangakamvoteli. As long uma bangamvotela mina ngibona ukuthi ukhona ushintsho abangaluyenza ngoba vele uyazi ukuthi umntwana wenyoka yenyoka.
Aha, wabhalisa yini ukuze uvote Charles?
Kubhalisa ngibhalisa ngoba ngila eSouth Africa wabona, at least uma bangathi abantu basediaspora kumele bavote singakujabulela.
Charles sungicasule too much man, indaba ungabhalisanga?
Ngisendlelini yokuthi ngiye khona ekhaya ngoba nami mhlawumbe ivote yami e-1 izenza ukuthi i-leadership ishintshe yabo.
Ya kumele uyabhalisa ngoba lusavuliwe uhlelo. Uyahamba ekhaya kungabi kahle kahle?
Egweru,
ufika ubuza abanye kompani ukuthi ama-ofisi e-ZEC, e-Zimbabwe Electoral Commission, atholakala ngapi khonapha eGweru, baza kulayela uhambe uyebhalisa. Ngoba nxa ungasabhalisanga kungawina umnankagwa, wena ubungamsekeli, akumelanga ukhale. Nxa ungamsekeli oChamisa engawina ungabhalisanga, akumelanga ukhale. Engawina uMakhuphe ungabhalisanga, ungavotanga njalo, akumelanga ukhale. Angithi kunjalo?
Kunjalo baba. Nethi umuntu mangaba ngethuba lokuthi ayobhalisa kuvota njengeinyanga yakhona engathi sisekudeni inyana, mhlawumbe ivoti yomuntu omu-1 uma yababili izakhona ukuthi itshintshe i-leadership mhlawumbe khona ukubona umzamo we-MDC ukuthi naye izoyenzela nabantwana baseZimbabwe.
Hayi, inyanga ayikho ekudeni Charles, ngoba uyazi abadala bathi imbila yaswela umsila ngokulayezela. Ikulayezela okwenzayo ungami until the last minute ngoba luzosuka luvalwe uhlelo lokhu ungabhalisanga. So thola ithuba nje uphuthume uyebhalisa ngoba sebabhalisa abaningi, sokusele nje abambalwa abagoqela wena.
Kunjalo baba, sizenza njalo.
Aha, siyabonga Charles ngokungena kuhlelo.
Kubonga mina ukuthi nami ngibe uhlelo ngene kulehlelo le-Life Talk Studio 7 baba.
Uyangari mtereri. Charles Manyepanzi ndiri ku South Africa. Asi ndinobvanga kuGweru. Ari kutiwo hapana shanduko yati awona yegutsa ruzhinji. Saka ndazomubvunza kuti zvino muchichema nekuti hapana shanduko yamati maona mukoma Charles. Kunyoresa kuvhota makanyoresa here zvikanzi kwete? Ndikati indava zvikanzi ndichanyoresa. Saka ndati aiwa, manyai mukoma Charles munonyoresa kuGweru kwamunobva ikoko nekuti chirongwa chichakavhura vanhu vachiri kunyoresa. Asi hapana nguva yakawanda chirongwa ichocho chakusvika kwamvura yachekamakumbo. Saka vasati vanyoresa, manyai munonyoresa. That's what we are discussing tonight. So far we are getting callers who are saying they haven't realized any positive change or development in their lives since President Emmerson Mnangagwa took office. But the ball is in everyone's court. Like I said to the previous listener, you can't just complain about a situation that you personally can change. Politicians are put into office by the people. You, the listener, us, the people, the electorate, we are the ones who put politicians into office. And when we feel that we are shortchanged, they are not living up to our expectations, it is our duty to remove them from the office that we put them into in the first place. So it's really important to vote. Tine mumwe mtererezwe kare ndofunga ni mkoma Elijah. Sinus, mkoma Sinus. Madi mkoma wangu?
Kasimba, magadi wakuru wangu.
Wakuru ndimi.
Kutenda ine chiro wachenja kanaka kudai.
Nesu tinomu tendai mkoma Sinus nekuterera nepfinyuro ndenyu.
Ya chati kudango taura deshe kuone sana choko adichi jiripo ndeze kuti kubapa pinda wa munanga kwa isuwe chidika kuti kiti chile tachata wana hapana chati kuona kwa wari ndeshe kuti kikungona wa ine baederi wari kungonyora sifumarani kwa baederi kudao ndere nyika ino romwe mwarari panika hapana kana chumwechete kisu zimuno mta hundi chikuto taza kana kumahorde ya tina kuinda kunona wabere nekuno atengera oza vanoda nekuda kuti mari yacho kwanga kusina kubengi kwacho rutu ukavata pakiu unofuma uchipuwa $10 kana $5 kana kunzi yapera wakutosvika pamusoro webengi kumabasa kwacho hakuna vamwe mabasa atinosenza vamwe vari kunze kwenyika ikoko vakatumidzira mari dzavo ukaenda kuti une unonzi hakuna mari.
Aha, asi kana pasina shanduko yavapo mukoma Sinus, sei pane vamwe vechidiki vari kuti pamberi naED, pamberi navamunangagwa, vamunangagwa ndichavavhotera musarudzo inotera.
Zvazvinoita baba ndezvekuti kwaimbwa vasiniri musi umwe uye chechipiri ndechekuti dauri panyika nderekuti kune vakatopfuirwa. Vanoita sekunge vamwe vakatodya mbuya chaiyo vanoti kana zvakaoma vanoona sezvakanaka. Ichokwadi ndechekuti vana vemuzimbabwe vane zvitupa vakadzidza mabasa vazhinji vangoma vedha nemahundi tiri kuitwa hapana.
Saka matibata muri kupi kwenyika?
Isu tiri tori muHarare macho takatodedzera kuti hatina kwatinoinda tinotogara muno tatoinda kurufu.
Aha, saka muri kuchema chema nenyaya yemabasa, hamuzi kushanda, muri kurarama sei?
Pamwe pacho tichadzamara takutosecha muhomwe bhozi basa acho hakuna katinogosenza basa racho riri kupi tangosarirwa nemabasa ngesa mutauni kana ukapotawo to vamwe vakutoita vachinopa zvibagi vamwe nevamwe vachitoya vachitengesa nekugocha mutauni kunge vahodha nzira yekutsvaka kuriritira mhuri but zvino hapana zviri kufamba.
Kusecha muhomwe munorumwa nenyoka mukoma Sinus, pane dzimwe dzakarumwa nenyoka pambare ipapo dzada kusecha homwe yechemberi.
Saka zvinotota nhai baba bhozi vamunangagwa chandiri kungoonai ndechekuti vari kungofamba vakapirira hameno kuda munoti skavha here kana kuti itambo zvokuti pamwe pacho tichatozongoti mukuru ari kufamba ka paaingodzaka paiapo tikaona vatozvisungika bhozi pamwe istiresi hatitanzwisisi bhozi hapana kana wani chavakwanisa kuburisa.
Aha, hanzi navachamisa ichando chekutya machinja.
Aiwa tatiri kutoona ndotonzwira tsitsi machinja acho bhozi yezvino mazanupf acho bhozi yezvino bhaibheri rakaa vakanyora bhaibheri remaagirimendi nenyika dzese chasara vachadzamara vanyorerana napopo hatizi kuti vachada kunyorerana noungwani bhozi kwavari kungonyora kuri kunyorwa mape kuitwa nemapepa iwaya hapana.
Aiwa, tinotenda mukoma Sinus. Asi makanyoresa henyu kuvota.
Aiwa, hatikutonovhota dambudziko rangu kura ndere vari kumarana ava vari kutichamisa naana kupava. Ndokanganisa hatichazivi zvavarida kuti toindepi. Taifunga kuti vachayanana kuti tiinde mberi bhozi. Mutsindo wechinja wanga watonzikwa kusvika vamunangagwa vanga vachitoondawo navo ndoo vavapfekedza sikavha.
Vari kupedzera tsvimbo makunguva.
Zviri kutinetsa manje kuti vakomana vacho ava vari kungopesana pesana vachingotukana vana guti naana kupe naana chamisa vacho. Dai vachingotiudza chekuti totarisa kupi kutaura zvinhu zvitimirire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Sinus.
Maita henyu.
Aha, yeye vakhuluma balalele Sinus Chiremba usandas tinta ese Harare uti hayi la yakukho asekubonile okuhle. Ukhala njalo ngengxabangxoza eku MDCT uthi ukucabana kuka Makhupe lo Chamisa osokwenze baba mpaxambili. MDCT Chamisa MDCT Makhupe. Uyakhala ngani Sinus Chiremba uti ngabe liyakhulumelana likhumisane umlota libuye lelane lihambe phambili lilibumba. Si ye phambili ngohlelo sithathe umlaleli Elijah Jansa. Kunjani Elijah? Tribom koma kumakadi. Kuri bostering madibata muri kupi? Akamira sei malevels?
Malevels ari low.
Very low.
Yeah, because the bags are doing much better. My conductor and the other one was under the steering. So I have what you mean.
My conductor and the other one is married. I'm
going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.
Aha, Saga Pana Sanduka and Yakanaka Matmaon.
Ah, Pana, so for both there, I'm going to go. But I'm going to go.
Isanduko chaiche amanga makatarisira ndeipi? Aha, asi vamunangagwa vacho vari kuedzawo vakomana. Kutaura zvino handiti vari kuchaina. Mari mwezuro wakabva futi uko hameno kupi kwavakanga vaenda vari kumhanya mhanya chipatapata nyika dzese idzi vari kutsvagawo vemabhizinesi kuti vauye kuZimbabwe vazobatsira kumusidzira upfumi hwenyika. Saka zvinodiwa apa ibhazi nyuwani kana kutotsvaga makanika. Aha, kunyoresa kuvhota makanyoresa henyu asi.
Hapana chekuburira, tiri ready.
Matomira msuwe sarudzi. Aha, hayo atino tenda nekupina mchirongo wa mkoma Elijah. Aha, mu Elijah usandas kuma ese Harare ilaye njenga balalela banengi bathi akula lutho olubambekayo oluhle asebeluubonile luvela kuhulumende kababa uMnangagwa. Abasanda sichuma umsakazo ngowe Studio 7 uhlelo The Connection. Angazi singaba silo mlaleli yini ecingweni. Yebo silo mlaleli tina vakambuke makadi yenyu vakambuke.
Ngiyaphila ngiyakhuluma Ntunga.
Sorry sure. Usintunga phi?
Hayi angikhulumi ngisegoli baba.
Oh, semzansi. Aw ngehlupho zabo madikize la Mandela shu.
Ah konke kunesikhatsi sako ntungu yakwazi sempilweni.
Na khona kunjalo indlela yethu sonke.
Eh ha umuntu nomunye usilindile.
Uyizwile indaba. Kukhona okuhle osukubonile.
Ngizwile mtunga lokho kufana nomuntu othi khona abiza abantu angusilima engenampuphu yokubaphekela. Yasizwile indebele ngisiphele. Ya, angusilima engenampuphu yokubaphekela. Yinto eyenzakalayo ekha.
Madoda.
Kunzima mpela angali ukuthi ukuzama kukhona kodwa ubonela imbhalo khona nto okwenziwa ngubhanda nophiri yakho sakubuya kulelo tshintsho
manje kwenziweni gambuke
into yakuqala angithi umuntuusilima uyabe usazululungiselele notshwala kukhona nokudla kukhona
ikakhulu utshwala lapho abadala phela babefuna ukusebenza besithi kha
angikuzwa kahle mthuba
ngithi ikakhulu utshwala amabele abadala phela babe befuna ukugamula betikhambi njani
manje ke abazagamula babatikhangani ngoba kukho
yeba kithi
uze kuqoqe kahle yena kaqala afake imali ezweni kuqala kube nemali yakhe ungabuloku ucela ukudla komakhelwane osithi mina isiphala sami singcwele
imali hey isikhwama zibhobokile zibhobokile gambuke ilizwe kalilamali okwasho imajayiva nawathi leli lizwe kalilamali ye kalilamali wayeqinisile akulamali ezimbabwe yikho nje egcwala indawo yonke siyale lale ezama ukucela ephethe ingcebetho
cela kodwa ke bese mbuza ntunga ukuthi akunamali ushota ngani njengayendoda ekhulele emathikeko laphana ushota ngani
ya yindaba enkulu khonapho lokuya eChina akwenzileyo siyazi kusaba usumgabe laphana uzakhumbula hey babehlala bebhala mano oHerald Chronicle ZBC kuthiwa basayina ama-mega deals leChina kodwa okwaphumayo asikakubonila namhlanje
that's why ngisithi khona kwenziwa ngubhanda nophiri uyakwenza akungeke kube khona
yeba kithi
uyangizwa ntunga
hayi ngiyakuzwa gambuke
so kodwa thina madla kankulu ukuthi kube nomuntu uzakuxhathisela olulwandle lo
kodwa ukubhalisela ukuvota wabhalisa
ngisaya bengakalithola ithuba ntunga
hayi mdlobo wami ubungahambangati ekhaya ngo-December
hayi zange ngihambe
hayi hamba phela kathesi uyebhalisa
anizahamba mtakababa
yazi ukuthi bathi ohulumende ababi bakhethwa ngabantu abangavotiyo
hayi liqiniso lela limbulala umuntu plus
hayi siyabonga gambuke ongena kuhlela
okay
ngiyabonga
nami
ntunga aha siyabonga gambuke ti okay akube njalo lakuwe tiende remberi nechirongwa chedu tina mkoma Pearson parunare makadi mkoma wangu mkoma Pearson alo mtereri mkoma Pearson muripo parunare
Tiripo pakati zenu.
Aiwa tiripo kana muchifarao.
Aiwa tiripo.
Mati bata muri kupi?
Tiripo.
Muri papi?
Tiripo.
Aha, tipe ofungwa zenyu mainzwa nyairi mugango nasi.
Ya, na utainzwa.
Aha. Saka pane zvamati maona here zvinomufadza zvinonwisa mvura zvati zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Alo mkoma Pearson. And in Eurombo, I think we have some connection challenges with Mkwama Pearson there. But we will try to reach him again. Nare zedu ameno kuti ziri kufamba 1-1 nasi. Zimwe ziri kupinda asi quality yacho is a bit compromised. Vachangoti bata muchirongwa, chirongwa ndechenyu, The Connection chirongwa cheve chidiki, uyezve nepfenyuro ndeyenyu, imi, vatereri nepfenyuro ye Studio 7. Nasi nyaya iri mugango, tiri kubvunza mubvunzo wakakosha zvikuru, wekuti pane shanduko yakanaka yamatimaona here mupenyu hwenyu, kubvira mutungamiri mutswa wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakatora masimba, zvichitera kubvutirwa simba nevamugavi nemauto muna November gore rapfuura. Iyo umbuzo esi ngao la mhlanje kwaba Sanda Sikhuma umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 uhlelo kunguhlelo lobasakhulayo olwe The Connection. Sibuza umbuzo omqoka namhlanje othi gambe kusukela ubaba Mnangagwa ethatha intambo zombuso nyakenye ngoNovemba kukhona yini okuhle ongathi sokwenzakele empilweni yakho? Mhlawumbe phansi kukahulumende kamgabe ubungasebenzi, ubuhawula, uyiswela eyokugada umtshova. Mhlawumbe kathezi phansi kukahulumende kaMnangagwa sokungcono, mhlawumbe sulawo umsebenzi. Njengoba ethembisile phela ukuthi uzasebenza gadalala, evuselele imisebenzi, evuselele amankampani. Nxa ukhona okuhle osokuthe kwenzakala kuwe, akusitshayele ucingo kumbe usithumele WhatsApp kunombolo esithi 001-202-465-0318 kumbe usitshayele live and direct ku 001-202-619-2077. Tiza kufaka ke moyeni sixoxe sizwe ukuthi kukhona kumbe akukho okuhle osokuthe kwakwehlela kuvela as a direct result of uhulumende kababa Mnangagwa. Sithathe njalo omunye umlaleli ecingweni Timbotora mtereri mukuru we Studio 7 Donald Mamboma Mkoma Doni Muribo.
Ndipo muriseko mkoma mtunga?
Aiwa tiripo, kurisei kwa muruko?
Ngo tatarikata, 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 tatarikata,
Maizo nyairi mgango mkoma wangu?
Ya nyaenda inzo mkoma, kutawashokwa nishai kwa apana kana chati. Wani chakati chawona, apana zilipo makumbo enyo kwa mkoma. Kumbasa wapinda, 4 months za wapinda, zubano zimba, apana chakati chawona. Ngano zao zaru mbeta zimbabwe kope niko business zaa nungu wangano asini munga saru ngano wazi wakadofa
asimuru
apana chatuku wona shirika yebo
asimuru mwashari kweza oga mkoma doni andisho
muno wana shindati kamite kuti mkoma kwa wangu wangu niba sono ida kwa wala kwa wala kwa wala kwa wala kwa Uende ya imbo tu one kuse kuja hile kona ya zime nika kone kwa sabu ti Kuna chabu kwa zimbo ta wana wako ti zope ni fobisi Gawa viseta zimu temo zisi panu pese nisi ya tono tuwa wa zimbako wa zikila Pata wa kajara nika Kuma ti zope ni fobisi nisi Mituwa wa zimbo pese nisi kiko zimbo pese nisi Shibu na Paru kumbo ta zima kamba nane kashi utenchi wa zima kamba na iku shibu Chaka kwa zimbo nisi Kende ukama wa uchaina kuna shimu buda Kwezo kukita uchaina kuma mbuzi kwa zimbo nisi Kuda kuto wataka wakuda kana kubati kwa kuri gama ele shenzi kana huya Kwaase nungo wana mgoma habana Habana jiripo
Asim
Akunda kana kutika business Ma business
Asim temo wacho indigenization wo Wakato uvandu za saka waku apply chete kunyaza na zima minerals Kaita se diamond na platinum Asi Anzi na wa Mnangagwa mashoko andiri kutaurirwa nevanhu vakawanda kwese kwese kwandiri kuenda ndeyekuti hanzi vemabhizinesi vacho vanoda kumirira sarudzo vaone kuti dzichafambiswa sei vasati vauya kuZimbabwe.
Ndopanenyaya mukoma tinoavamirire sarudzoziva kuti hurumende inozikamwa maitiro ayo kuti vanogona kungofunga vakachinja. Saka vanhu havana confidence, mainvestors havana confidence nehurumende yedu. Ndochokwadi vanogona kufuma voti waita bhizinesi rako nhasi mangwana wokuma voti tototora, kana kuti votanga semweyo jambanja kana hunde yeminda pamabhizinesi iwawo. Saka hapana munhu aekuzviya neconfidence nehurumende yedu unless party warihome nekuti yaonekwa yotonziwa vanhu vai vachinja. Zvinhu zvokuota vanhu mudomo mukoma mukoma wazari bhiregei endi vanhu vangwa tinombovaona vari kwatinoshandawo vane vachibvunza kuti saka nyika yanyinyatitoaudza kuti hei mamboendawo mukaivhizita kuda tingagarawo zviri nani kana kuti denaiti makambani vanotowavarungu vachiti ha hurumende yenyuya ya haisiyo vanoziva vakuziva chakatangaeza mkuma zvavakaita pakutanga nezvakachiia munhu ane maaao vanoita zvavakaa maweresechi saka munhu ane mari mgoma ka isnow aware kuti yacho yehurumende iziva kana vachitidhilara yavanhu dhilarai vakangwara onris.
Aha, saka nyika yakufira zvitadzo zvava mugave apaka.
Kunyange naivo mukatisati vanavanyanyavaee vachinzi vanotrasiwa nekuti munhu wakashandawo konrefu nemuhurumende yaikoniwaiyo vachizoona zvinhu zvichiitika zvichizvo. Saka hapana munhu anganyatso kuva bofu rokuti ingatadza kuva kuti kubakwa kwezvo toda tinodiwa muZimbabwe kana mabhazirekwa munhenza rapuwa dhraivha wokwamhunga ka hazvingopiri achinja injini yekwamunhenza kana kuti kutrasta kwanoikwa bhazirekwa munhenza urongoramba achingoari kwamunhenza ungoazingoti anakura munhenza kuti dhraivha wanga achidhraivha vaanyaia titasa bhazi kuti masiti yebhazi akadii injini yebhazi yakadii zvatinotarisa titasi dhraivha kuti dhraivha kanyikavapo but bhazi yakadhakwa hazina musoro. Zimbabwe inew blood mukoma tinodiwa vanhu vane fiucha yenyika kuona kuti nyika new blood ndo rinodiwa muzimbabwe vanhu vane maideas nokuti vanhu ivavava ndo vakakonzeresa maproblem ugoma kuti gare mumasango dai. Saka handina pandakamboona pokuti problem inosorerwa nenjere dzakambokonzerera dambudziko iroro asi pandoda imwe idea inowani inouya nepfungwa nevanhu vanewani kwete same problem chimindset yakacreata problem igozide chatova problem handioni kudero mugoma.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Don.
Open for business nzendo dzavo izi dzine chekuita nokuda kutibatsirwa pakupinda mumasimba kuti vawane kunzira kwete zvekuti chigoti business hakuna business inobva kuchina ngoma vakachera madiamond vakatotsega vakachicha vakabudisa kana rodhi one yavakagadzira mumanikalendi kwavaichera kwamarange pane rodhi here one inonzi yakagadzirwa kumachainizi akanga achiita kuengini kana kuti vemhiri vaichera kubhizinesi kuna maina kromu hatina kana kuti patakamboona pakanzi pakagadzirwa rodhi ani hayo nemachina kana dhamu rimwe rakavakwa nemachina. Saka imwe bhizinesi rimwe ramoda kuita kana kuti investimendi yamoda kuita nemachina ipi imi tingozivavarii pamuluta vachiita kunyika kwavo hakuna ngoma chaina haina chainotibatsira ukama hwekuti hondo kana utanhuri hwekuti vanozotimirira kana kunoitwa masamiti kuchiri kwakuia hatizvi izvozvo mugoma
aiwa ndinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Donald. Aha, siyabonga lapo uDonald ucingo lwakhe ungani luya zama kancane amakakasi ekabambi kakuhle. Tenderembe rine chirongwa timbotora mumwe muteereri zvekare mukoma akudzidya madi mukoma wangu
makadiko mukoma wangu.
Haiwa tiri bostereki kuri sei kwamuri?
Kwatiri kuri bho asi tinongochemana vamunangarwa vamunangarwa kutaura chokwadi ka dai vanga rumwe munhu ka zvekutonga nyika pasina chavachagona munangarwa nokuti vapo vakapinda havana kana any change yavakaunza kuti vanhu vabve vati vamunangarwa vane hope yekuti nyika yaindire mberi. Saka even nyangwe akaenda kuma election nyangwe akawina kana kuluza anofana kusiya because ya hapana kana anything yakawisa munhu chakawisa iko zvino kusvika pati iko zvino
asi kana vakawina vanozosiya sei mugoma kudzitya.
Vanotongofana kutongosiya just kusira kana vavechidika nekuti taneta
vechidiki vezanu PF zvakare.
Aiwa ipapo manje vanenge vakuchiofana kuona vanofanira kuziva kuti vanhu ndo vanodi vanoita kuti vave pachigaro saka ivo vanofanira kudi kutora zvido zvevanhu kuti vadi vagadzise nyika.
Mutemo wezanu PF unoti chigaro chamambo chinoyera ndosaka chero youth league yacho ichitungamirwa nemunhu ane ma50 chakuti yes
but voice revanhu kando rinoita kuti nyika indire mberi kana ivanhu vachigunumirira president ka nyika ifambisa kana
tinotenda mukoma kudzitya. Makanyoresa kuvhota?
Takanyoresa kuvhota
neshamwari dzenyu dzese.
Takanyoresa kuvhota idokotenda kuti tapindawo muchirongwa chestudio 7 zvandandikatarisirawo.
Aiwa tinotenda Sterek, saka mudzoke ka next time musawande.
Alright.
Okay, kudzitya lai njengabalaleli vestudio 7 abanengi uti hayi akukho okuhle abangaba bethole imsebenzi phansi kukahulumende kababa uMnangagwa. Sicela lisitshayele ucingo bakithi ngoba asikamtholi othi uhulumende usengenzele okuhle impilo yami isiguqukile kancane njalo ngizamvotela uMnangagwa ukhetho oluzayo. Asikamtholi kodwa siyamdinga. Nxa lilalele bala leli be studio 7 abasekela ibala ibandla lezanu PF ngiyazi libanenge lelaleleyo lisithinte please. Licho ukubana ubaba uMnangagwa uselenzeleni. Silomunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli wakadim tereri? Alo mlaleli mtereri? We have lost that caller, unfortunately. But it's almost 10 minutes before the top of the hour, and we are continuing our conversation tonight around the achievements made by President Emmerson Mnangagwa so far. He promised when he took office in November that he will work hard to revive the economy and improve the lives of millions and millions of Zimbabweans who are jobless. But as we are posing the question tonight, has your life changed for the better? Since the president came into office, the overwhelming response we are getting is not yet. A bold no, double N, a double, capital N, rather, capital O. Tinemumwe mtereri zvekare parunare mkoma nyandoro. Magadi mkoma angu?
Ndipo magadiwo.
Aiwa tiripo, madibata muri kupi?
Ndiri kuno kusendinari kunonzi kumuzarabani bachitiri famu.
Kumuzarabani kwakamira sei ikoko?
Kuno kuri raiti zvako izvi zvazvo akungotiomera omera. Hii maprize zvinhu zviri kungokwira mashops prize maprize acho anenge ari matatu matatu. Swipe inenge ine prize yayo. Ari kutenga neeko cash inenge ine maprize ayo kuwana mari tutombisa ma 30% kuti wane cash kuno kumuzarabani kunoko.
Inga hurumende yakambotaura kuti ichazvigadzirisa izvozvo kuti paite a flat pricing scheme. Kwete kuti ukauya nebhondi kuonzi bhadhara $5 ukauya neUS dollar konzi badara $4 ukauya uchiswaipa konzi badara umwe mtengo zvekare vasati vazvigadzirisa
zvisati zvanyatsogadzirisika izvi zvinzvazvo kutongokwirawo jeiri zvokuti izvozvi 2 kg rice togona kuitenga $2.40
yakakwira kubva papi
kubva kumadhora 8 kwayakambenge iri
ko upfumu uri kuubata nemari
upfu zvedu ngotiri mafama zvedu aupfu tinongonokoro mudura medu zvedu
okay
asiri kuita $6 mumashop
$6 10 kg
ehe
mabasa ari kuoneko here zviripo zvirongwa zvemabasa ikoko
mabasa somebody sevanhu vari mumapurazi wezvedu tongokikirika kikika kuti maifodya kuti tigone kurarama mabasa chaivo hakuna kunoko
ko makatotengesa here goho renyu regore rino refodya
fodya hatisati tatengesa zvedu kungoti mvura yakatinonokei kuzouya izvosi kutopedzisewo ndikutopa bhani izvosi ndikutopisa bhani rangu rokupedzisira then ndozoketa akutumira kuenda kumaflows kwacho kwaari ari kunotengesa
kuvhota makanyoresa mukoma nyandoro
ya kuvhota takanyoresa
nemhuri yenyu
zvese nemhuri yeca takanyoresa tese
saka chakachaya matomirira zuva racho
tatongomira kuzokupinda mubalot box chete
aiwa tinotenda mukoma nyandoro nekupinda muchirongwa
Alright, tinotenda tichangoramba tichibatana tinokutendai nenhau dzamunotipai nhau dzechokwadi kwete nhau dzekuno dzimwe dzine dzidzi dzekunyepa apa tinokutendai kunotipa nhau dzechokwadi
tinotema tisina kwatakarerekera
izvozvo
tinotenda mukomo wangu
Alright, tiribo
unyandoro usitinte sm zarabani laye ukhala ngokuthi hayi akukho nguquko aseyibonile empilweni yakhe ukhuluma ngokuthi intengo yamarayisi uthi ikhwele isuka kudola thize yaya kubo $2.40 irayisi impuphu uthi kuyadula mpela kodwa uthe mzarabani balima ngabalimi basemaplazini so impupho kaba yandanga ukuyithenga ngoba basala kuphela ukudla eziphaleni abakulimayo ikakhulu ligwayi fojika for those who don't know Zimbabwe is the biggest exporter of tobacco to China. We export 40% of our tobacco to China, and of course we export to other markets including our neighbors South Africa. Sithathe omunye umlaleli njalo ecingweni. Kunjani mlaleli? Umlaleli kunjani?
Siyaphila njani lana?
Hayi siyaphila. Kunjani lapho khona?
Lapho ngikhona ku right pa.
Ukuphi kwendawo?
Izulu kuphela.
Ukuphi kwendawo mlaleli?
Ngise Joburg.
Joburg, yani mvula manje?
Ya, hayi mvula yanetha.
Yeba kithi. Ayinethe sidla makhomane mphela.
Ya, ikakhulu mfethu.
Zungenile kuhlelo Ndlovu.
Okay baba. Ya mina eish angiboni lutho litshinjala phekhala. Bona ngani lokho kusiba nzima ngamandla sazi kumbe isikhathi kumbe sisincane kodwa hayi akuthembisi lapho kungaba lotshintsho lapha.
Kodwa akukho yini Ndlovino kuncane sokwenziwe ngumnangakho ngakubuka.
Mina angikaboni lutho lo not even one akula into engathi kumbele singcono hayi. Akukatshintshi lutho lapha ngazi ukuthi kwenziwa kwini
yeba kithi
utshilo
nje wathi lapha asehambe khona osomabhizimusi abaningi ngoba ilizwe kalilamali so akwenzayo uphuma ijumo uyale lalo uyagijima ezama ukukhombisa osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazetshala inotho yabo, bazetshala izimali zabo eZimbabwe, yikho phela ukuthi amakampani avuselelwe kube le msebenzi. Kodwa uthi lapha lalapha sehambe khona osomabhizimusi bathi wo, sifuna ukubona ukhetho ukuthi luzohamba kanjani kuqala.
Ya, nathi ngokucabanga sibona ngani vele mhlawumbe into zize kungatshintsha mid after ukhetho nxa kwenza ukhetho kuhle. Kodwa njengalezi ndawo ezinyakhuluma ngazo kufana labo China, eish, iChina mina angiluboni uncedo lwayo. iChina ukuthi sithi ngasiniki amabhizinisi ngoba thina lapho engihamba khona indawo ezilenge ngibona khona nje indawo eziranwa ngamaChina ngibona kuluhlupho kuphela.
Uhlupho olunjani Ndlovu?
Abantu abaholi imali, abantu bayasebenza abaholi imali, abanye ngabasebenza betshaywa. AmaChina kahle kahle wona asingethithi ngama-investors, abantu nje ababuye ukuzoluta kuphela.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu. Wabhalisela ukuvota?
Ye, ngabhalisa baba.
Lo mdeni wakho?
Ya, sibathathu mina lo nkosikazi lo mfana wami wona 17 ule 18 years manje so ngamthi kabhalise la.
Aha, labangane bakho babhalise.
Ya, bakhona abanye ababhalisileyo kodwa abanye ababhalisanga. Ngingazi ke ngomsebenzi wami ukuthi ngesikhathi kuvotwa ngizabe ngikhona yini.
Aha, awu zabe ukhona ungabuye.
Mina umsebenzi wami ngokutshayela ama-truck ngenze ukuthi mhlawumbe yabe ngekho kumbe ngiphandle kwelizwe.
Aha, hayi wena yenza kanje mzukwana ubaba uMnangagwa ememezela ilanga lokhetho nxa kuyaba kuyikuthi abungekho wena ohlukhulume lo basi wakho umtshele ukuthi hayi manje kule ndaba eqhakathekileyo ngifuna ukuyenza uzazwisisa ubhosi wakho.
Ya, uqinisile mfowethu, hayi ngizazama.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Hayi, la ngiyabonga ukungifaka emoyeni.
Aha, siyabonga. 3 minutes before the hour of 9 o'clock. 3 minutes before the top of the hour. That's our time. And we have our last caller on the line. Okay. Kuthusa bamikile kancane kodwa ngithemba ukubana uzaba ngumlaleli wethu wokucina dichaita mtereri wedu wekupedzisira ari parunhare asi producer wangu pane zvimwe zvavari kugadzirisa taanaye manje mtereri wakadii aiwa tiripo yedu zita munoitwa ani mukomango
mukomanga mambamba.
Aha, mati bata mure kupi?
Pandiku kana ndiri kuzi kumberengwa.
Kumberengwa, embelengwa. Okay, nguva dzafamba. Pane zvamati maona shanduko yamati maona here kubva kuna va ED?
Shanduko haina kuti ndichida kuzvaenda ichifanirwa kuti ndimugimu makaisikonzo zvinoti izvo. New dispensation yakapinda through ugadziriso hwakaiwa. But in that respect, passionate that element of mistrust. So, Sandukoita Zunia to Buddha Kanama election Aihua, how in an old thing, because I'm not that serious at no view. So, as of now, who got the Tokawan that run that chicken and of Masuru? Wongu paneku tiko wa izi wangavari anda mugabe skagozo, nizgagozo, but I was munu angari panyanga, wanga ni nyanga baki.
Saka muri kuti avo vari kuti vamugave na ED semuWhatsApp group vari kukanganisa.
Aha, kukanganisa uku nokuti chero ukaona zvigase muna makandirasana Britain awa they warmed up to ED and Swiss government at last. Mose kuti vari kuona kuti pane shanduko dziripo dzimbiso dziripo dzakanaka.
Aiwa tinotenda mukoma mambambo nekupina michirongwa nguva ndidzo dzapera.
Zvakanaka, zvakanaka.
That's our show. Zimbabwe, I don't know how you'd rate President Mnangagwa, on a scale of 1 to 10, the listeners have spoken. Selikulumile Mataura. Let's make another date next week. Same time, same platform, same radio station. Studio 7, Lilac.